Chakaita Blessing Music kutarisa nzvimbo mbiri inova Penalonga yekwaMutare pamwe chete neMazoe, tichiona kuti pari kuitika zvakawanda zvikuru sei. Makorokoza vari kuuya vachishanda ende vashanda kudaro like kuPenalonga vanoshanda vari pasi pekambani inonzi Better Brands. Kuzoto zvekare Better Brands iyo inoo rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe ravanoshandisa kutenga goridhe. Hapana mareceipts anoratidza kuti goridhe ratengwa kubva kune nhundu uye rakawanda sei. Saka takaona zvekare dambudziko iroro kuMazoe kuti kune vanhu vakawanda vari kutenga goridhe asi rinozopedzisira rani munhu mumwe chete, ende munhu iyeye haana mapepa anoratidza kuti ari kutenga goridhe kubva kune ani uye rakawanda sei. Ane zvekare rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe. Saka tiri kuona kuti vanhu ivavo vakapiwa marizinesi neRBZ vazhinji vacho makoromira vagara vaine mukurumbira wekutenga uye nekutengesa goridhe zvisiri pakutemo.
Asika hurumende yakangati iyo mari yanga ichirasikirwa nenyika yanga ingori zana remamiriyoni kana kuti 100 miriyoni pakapedzisira kutaurwa navamutuli News.
Mashoko avanotaura mamwe acho haadi kuti anyanye kuteedzerwa nekuti vazhinji tikada kunatsa kuti paitwe ongororo yekuti ari kubudisa goridhe munyika ndiani. Haasi makorokoza vari kuchera goridhe vachiwana 1 gram kana 2 grams pasvondo. Goridhe riri kubuditswa nevanhu vane masimba makuru chaizvo zvematongerwo enyika. Saka vanhu vakaita sana Mutuli kana vachitaura vanenge vachiruma vachifuridzira nekuti mamwe makoromira acho vanhu vanenge vari pamusoro pavo kana kuti vanenge vari at the same level navo mukabhineti imomo.
Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri kuti nyika ione chouviri kubva kuchicherwa chakakosha ichi?
Chinomisa maleakage kugadzirisa nyaya yepurice yekuti hurumende kana ichitenga goridhe iri kubhadhara mariyi. Munhu anenge aine goridhe anoitawo ongororo yake yekuti ndikatengesa goridhe munyika muno kufidelity uye ndikada kuti ndipinde mundege kuenda naro kana kuDubai ndekupi kwandinoita profit yakanyanya. Saka makawana izvi naana muzvare yemureta resquare vakabatwa paairport chaipo vachida kuenda kuDubai. Saka Fidelity inofanira kuti ipe vanhu $1 100% kechipiri vashandise macompetitive prices yekuti vanodzingura cost yekuti munhu atore goridhe achienda naro kunyika dziri kure.
Muri kutiwo ZANU-PF inenge iri kubatwa mumambure enyaya iyi sei muri kudaro mugware?
Chiri kuitika ndechekuti mamaini ari kusiyiwa akaita sei mamaini Metalon Gold, vana Penalonga Regin Mine, Mazoe Mine nemamwe ana Global Electronics vari kunana kweko ari kuti kana achinge asiyiwa nemainvestors vakuru veZANU-PF ndo vari kubva vatora maini iyoyo. Vatora maini iyoyo kudaro vari kuunza makorokoza vanotora vanouya ipapo kutanga kuchera vari under the authority yeZANU-PF. Saka munhu akaita saScott Sakupwanya ari kuchera kuPenalonga ane mareziness mairi. One, ane reziness rekuchera goridhe. Two, ane rezinesi reReserve Bank rekutenga goridhe. Haashandi ari ega, anoshandawo zvekare nevamwe vemuZANU-PF imomo vane masimba akanyanya. Uye tetatsawo kuti Scott Sakupwanya uyu before 2017 anga angori an illegal gold buyer, anga atori ecriminal. Asi after 2017 akabva apiwa rezinesi rekuti atenge goridhe. Recently akabva anzi mufundraising committee yeZANU-PF yemuna 2023 election. Saka izvi zvinopa link pakati pekubuditswa kwegoridhe zvisiri pamutemo munyika uyewo nekutsvagurudzwa mari kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU-PF.